manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 4/2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inonzi yatora zvimwe zvigaro zvitanhatu mudare reparamende ichinzi ine chinangwa chekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob vashaya nhasi mangwanani. Tichakupai zviri kubva kumitambo yeAfrica Nations Cup iri kutambirwa kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti bato reZANU-PF ndiro rakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro mumatunhu matanhatu dzekutsvaga nhengo dzedare reparamende. Izvi zvinoreva kuti bato iri rave kukwanisa kuvandudza bumbiro remitemo kana kuti rave ne 2/3 majority sezvarinonzi ragara richida kuitira kuti rivandudze bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. ZANU-PF inonzi yakunda kuPelanda Bampopoma, Goromonzi South, Seke, Chegutu West, Zvimba East nekumukoba North. Sarudzo idzi dziri kuuya mushure mekunge vanozviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vasengedzo chabangu vadzinga nhengo dzakawanda dzeCCC mumakanzuru nedare reparamende. Mukuzeya nezvekukunda kunonzi kwaita ZANU-PF uku, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri Dr. Mike Bima.
Chekutanga pataita makampeni edu Harmonize General Election, hatisina manifesto yataifamba nayo. Yataifamba nayo yaiva track record or performance yaibva mune zvazvaitwa ne Second Republic since coming into office. In addition, nyaya yeutungamiriri, utungamiriri hune gwara, nomusangano une masolid structures. And also, iyo nyaya yekuti kana mukasada kuvhotera ZANU-PF munovhotera ani, hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima, bato renyu ndo riri kukonzera nyonga nyonga yatakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzemabi elections.
Voti nyonga nyonga isu hatiti mastructures, hatine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutererana masimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haazi kubva kwari kuZANU-PF. Isu sekomizaneti hatina tine taitofunga kuti tazorora tapedza mageneral elections, asi nokuda kwekuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies tinoita basa kuti tifile mavacancies iwao.
Vari kutika vanhengo dzenyu dzakaita semutauriri wedare reparamende nematare anonzi anorerekerawo kuZANU-PF ndo vari kuita kuti zvikwanisike, nekudaro imine muchivashandisa sembato.
Isu sekomisariati basa redu kukampeina, whenever pango paitwa promulgation, so I don't know where we tatavavhiringidza. Ndo basa redu, hatinei hatitumbiri marecalls eimwe pati because hainei nesu.
Vamwewo vari kuti vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, chinangwa cheZANU-PF kubva pekutanga ndechekuti iite 2/3 majority
ivanduze mubiro remtemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonga amiranyanga ndo chinangwa chenyu here Dr. Bim
ini ndinotaura zvinhu zvinoenda nemaelections nekuti ndo department rangu kana zvazvimwe zvemusangano zvine vanogona kuzvitaura asi ndichiri kutondera masvondo apfuura spokesperson wemusangano vamutsvangwa vachitaura kuti president havana chido chokuenda kuthird term saka hatizi kuti nyaya yethird term inobva kupi isusu hatina kumbodiscasa nyaya iyoyo mumusangano wedu handina nezvandinoziva nenyaya asi bato rega rega hapana bato rinoda kupinda muparamendi risina majority membership every party would want absolute majority every party
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezanupf Dr. Mike Bima vari parunare muHarare sezvo tichitema tinadivira takarerekera tabatawo vakakunda musarudzo dzakanzura kuward 16 Harare West vaDanford Ngadziore avo vainge vadzingwa navashabangu vatinokwanisa kubata ngatinzwei kubva kuna vangadziore
hapana chokutenda tere uye chokufarira nenyaya yekuti vamwe vamwe ndakazvimba navo vakavharirwa pambe nezanu zanupf nachabangu yakashandisa makosi kavharira vamwe vanhu vatakazvimba navo vaiteera vachanisa so tingori vashoma shoma vakadzoka vamwe vacho ndo vakatopinda mabyelection kunana kwete vakakundikana so ndakangozvimirira sakanzera kuward 16 vongu ndakahwina zvine mutindo vakadya zanu vakaita mari vakawanda chose pagiraundi vachitenda vanhu nehuku neraisi nehupfu nemasaidhorari kuti anenge achivhotera somupatadhorari zvakaitika izvi mumasikati tikaudza zeki nemapurisa hapana zvavakaita paruzvisinei takakunda zvine mutindo tikavadya
makakwikwidza muri vangani vangadzori
takakwidza tiri vatatu ini ndakamirira independence then Patrick Maramwidzi akamirira cc yachabangu then Arnold Mhembere akamirira zanupf
zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuward 16
ndinovimbisa kuti temu yangu inei itange isina kudzinga mhosva zhinji yandinopiwa nana chabangu nana ngonzo ravaimondidzinga inyaya yekuti ndinomira nakamisa so tarisa ndinaende kuti izvo itange iri temu itange isina madisruption itange iri temu yandichapedzawo maybe the next 4 years and some months dzasava kundidilivhe ndakaprofesa marese tine lendi iri muwadhi muno inofana kuvakwa community clinic kuweste so ndiretasiya kuti during this term community clinic inofana kuva yavapo zvakare tine community hall inofana kuvakwa kuweste munoziviza kuti muwadhi muno hamuna community hall nearest community hall iri kuwarrant park kana kuti kumauri present so ndakasetiwa ground rikapiwa necouncil term yapera so ndiretarisi zvakare kuti izvo nguva iyo iripo izvezvi paichazopera terekana community hall taita makesure kuti zvapinda papageti rekanzuro kuti ivakwe tine misika yekuwestri musika wemebhorain wemadomasi nemusika wematakson akati uvake zvakare kuti apo gret netri yacho yavapo zvakare so ndiretasi zvakare kupeta dambudziko rerekuchikolection dambudziko remvura community nao matambudziko anosangana nevanhu
asi tichitarisa kuti imo mubato recc zviri kuita sekuti rapatsanuka nepakati munoona muchikwanisa kuita here zvamuri kutaura izvi muchishanda nevamwe vamaimbonge muri mubato navo
hakusina bato recc cc rango rezviita hakusina bato so cc yaina mazero matwo vota amaona ndirikukudzaya so hakuna cc bato chizvinonzi bato vanhu ndiani vanhu ndovachamisa
vakakunda musarudzo dzemakanzura kuward 16 Harare West vaDanford Ngadziore vachitaura vari parunare muHarare tichiri panyaya iyi tabatawo gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democratic Institute Dr. Pedzai Ruhanya tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti ZANUPF iri kuda kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro
ZANUPF zvaiva ne2/3 majority zvinokwanisa kuchinja zvinhu zvakasiyana-siyana zvaitingadi zvemuconstitution but chinhu chikuru chandinoona chainoda kuchinja inokwanisa kuchinja president ya term limit kuti vamunangagwa vawane third term kunyange zvazvo tichiziva kuti chero vakachinja constitution kuti paite third term zvinoda referendum panozoitwa imini election munyika vazibundiro vacho vemutemo rinotaura kuti kana uri mutendei uri iwe president anenge achitungamira bundiro vemutemo rikachindwa haufani kuva bhenesiari nezvezvo patinoona kuti vakazvivamba vakachinja constitution vakasasidzira kuti vamalava varambe vari chizasiri vamalava vakabhenefita maamendimendi yakati aiva zvisingabvumirwi nebumbiro vemutemo asi zano haiei nazvo izvozvo chikuru chatiri kuona ndechekuti apa third term yavamunangagwa vanoda kuita life president
nechikonzero chei semaonerenyu
ndozvonzi hauzauzano asi vagara vachimbodai vari pati state muma1980 kura hundi yese yagara kuma1980 vaita kuti zanupiefu itonge iri one saka nakapati kata one party state inongeta mari yacho china inongeta zvaanoda izvezvo vanozviitira kuti mizhinji vatonga ava vatinenge tinavavo vano vachitonga zvinopfungidza mwero and nokutonga zvinopfungidza mwero unofunga kuti wewe paunosiya pauri pane vanhu vachazobvunza kuti waimbotonga sei
asi semaonero enyu mune kunyatsobatana here muzanup f nenyaya iyi
aiwa hamungabatani kana kuma1980 one party state yaidaiwa nezano kuma1980 yakarwisana nasidini malunga yakarwisana nanzara yebani ikarwiswa naedison zhogo ikarwiswa nanaedikatekeni vemuzanu kaisika pati opposition yanga isiri very strong civil society yaivakati yanga isiri strong asi zanu chaiyo kuma1980s vana tekeni vana zhogo vana nzara yebani vana malunga no vakamira mutsambangwena nana byron holly kuti one party itopeni so izvezvizvi muzanu matitanga madzizinyongoro mativa neetinoti elite discohesion kana kuti lack of elite consensus kana kutawirirana kwevakuru vakuru nezvematongerwo enyika vepamusorosoro muzanu dheparty muchiuto nemumasecurity apparatus enyika saka hausi mutambo nyore iwoyo zvikazobatanzwa kuti kuramba kune kuchiita vanhu vezanu neopposition chero chizova tiiweopposition tt yavapwanya vakapwanya kuti vawane 230 vaona 2 days voichinja constitution asi handioni zvichibudirira
avo vanga vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob vashaya nhasi mangwanani muguta renyika yavo reWindhoek vange vave nemakore makumi masere nemaviri. Vakambozivisa kuti vainge vachirwara nechirwere chegomarara uye vakambouya kuzorapwa kuno kuAmerica mazuva achangopfuura. Vatungamiri venyika dzemuAfrica nepasi rino vakawanda vatumira mashoko enyaradzo kunyika iyi kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vaive mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyorawo mashoko padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter vachinyaradza mhuri yeNamibia. Mukuzeya nezverufu urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri.
Hengopo ndo vanga vari mumwe wevatungamiriri vaitambira munhu wese ane maoko akatandavara. Vanga vasina basa kuti wabva kupi, vaicheukaisa appointment, vaikutambira, vaive frank, vaitaura newe zvavaifunga. Zvakasiyana neumwe utungamiriri watinoona kune dzimwe nzvimbo muregion ino. So ndofungidzira kuti kunyange hazvo utungamiriri weregion ino wakaleta vana vedunhu rino pasi kakati wandei. He was one of the voices of reason. Taigarotaura tichiti is a general giant, very calm, but also achikuudza zvaanofunga nepaanenge ari panguva dzose. Takaita nhaurirano navo kanenge kaviri nenyaya yeZimbabwe. Pese ipapo ithink waino kuti vari frank, vachikudza izviri possible nezvisiri possible.
Vainge vazivisawo kuti havasi kuzoramba vari pachigaro. vachiti ndorangarira gore ravo rekupedzisira asi tinombona vamwe vachiti kana vakusvika kwekupedzisira vovandudza mabumbiro emutemo sei izvozvo zvakakosha zvavakatora zvedanho ravakatora iroro rekuti handisi kuenderera mberi
vaisagara navo nguva dzese asi patai vaona uchiobserva uri kure vaiita semunhu anonyatsonzwisisa zvavaida kuitira kuti Namibia izove.
Takanzwawo vachizivisa nyika yavo kuti vainge vasikudzwa zvakanaka vanga vaine chirwere chegomarara handizvo zvatinoona zvichiitika muZimbabwe kaizvi vamutandiri
munhu anga asingadi zvinhu zvekunzvenga nzvenga hatiri pavakaona kuti utano hwavo hwanga hwava kunyanya kudzimba vakaona zvakakosha kuti nyika irege kuzonzwa nemakuhwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vachiita basa rekuona zvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ndebele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru makumi maviri nemanomwe zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 27,365 vaurayiwa nemauto eIsrael kubva zvatanga hondo musi wa7 Gumiguru apo chikwata cheHamas chakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200. Zvuru nezvuru zvevanhu zvinonziwo zvakafora nezuro muIsrael zvichikurudzira kuti mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu vasiye basa sezvo vari kunzi havana urongwa hwekudzosa kumusha vanhu vari muutapwa muGaza vanodarika zana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti iri kunetsekana zvikuru neuwandu hwevechidiki vari kuzviuraya kusanganisira vamwe vane makore 12 chete. Asi matambudziko evanenge vatarisana anenge atarisana nevanozviuraya aya anonziwo nedzimwe nyanzvi anokwanisa kugadziriswa kana vakawana rubatsiro nechimbi chimbi. Kusvika muna kurume gore rapera vanhu vemuIran zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000 vanonzi vakaedza kuzviuraya uwandu hwakawedzera nezvikamu makumi mashanu nerimwe kubva muzana kana kuti 51%. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Emmanuel Sitima vanova ivo vanotungamira sangano reZinasu rinomiririra vadzidzi. Ngatizvei vachitsanangura.
Basa redu ibasa rakajika kwazvo, ibasa rekuti tinge tine representation mumamitin orongwa zvekuti mari yatenge tichibhadhara kudzidza kwedu kumayunivhesiti imari yakamira sei, imari here inoenderana mungawo uri kupihwa vabereki vedu.
Ngatinzwei vatitsanangura.
Vanovaiwo macivil servants, imari here inoenderana neurongwa huri kuputwa nehurumende yedu yezimbabwe maringe nenyaya dzekuti ikonomi yafamba zvakadini. So ndo zvinhu zvatenge tichiongorora isifamiriri vadzidzi ita tsvakurudzo kuona kuti tingava tinokusha sei donzo iroro rekuti vadzidzi vange vaine kudzidza kwakanaka.
Tinoona nguva dzakawanda muchitarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kusungwa kana kurohwa pakati pezvimwe. Sei muchiramba makadzvanya muchiti aiwa basa iri tichariita zvisinei nematambudziko amunosangana nawo?
Isu tinoramba takadzvanya nekuti tinotenda kuti kuvadzidzi ndiko kunobva nyaya dzekurudziro development yenyika yedu yeZimbabwe. Kuvadzidzi ndiko kunobva nyaya dzepundutso yenyika yeZimbabwe. Kuvadzidzi ndiko kune vanhu vanokunzwisisa kuti bhajeti ravamutudinyure riri kukanganisa sei vagari vemuZimbabwe, kuti bhajeti ravamutudinyure riri kunyima sei mungavo wemashandiro ehurumende. So isu sevadzidzi tinoramba takasungirira because tinozivisa kuti tiri vana vemavhinda, tiri vana vevashandi vehurumende. So kushayikwa kwemari yevashandi vehurumende, kushayikwa kwemari yedu yekuti tinge tichidzidza tichienderera mberi nezvidzidzo zvedu zvinova izvo zvichange zvichibatsira pundutso yenyika yeZimbabwe.
Basa iri rakakoshera chii?
Basa iri basa rakakoshera nyika yose yeZimbabwe, sezvo ibasa rinosapota nekunokurudzira nyaya dzepundutso yeZimbabwe. Ibasa rinoita kuti mwana womurombo ange achisimudzirwa munyika yedu yeZimbabwe. Ibasa rinoita kuti uyo ari kubva kudotito neuyo ari kubva kuzumba maramba fungwe ange achikwanisa kuita chiremba munyika yedu yeZimbabwe, ange achikwanisa kuita ticha munyika yedu yeZimbabwe, ange achikwanisa kuita iye muzvinafundo munyika yedu yeZimbabwe, nekuti anenge awana kwanisiro yekuti awane dzidzo mune zvakatarwa mubodero remutemo kuti zvinge zviri pachena kwaari. So tinoramba tichisungirira because tinoziva kuti dip chitambi chatiri kunge tichipusha tichirwisa, chitambi chichatibatsira kuti nyika iende mberi, kuti nyika iwane pundutso, kuti nyika ive neservice delivery yakanaka.
Kune vamwe vechidiki vari kuona muchimhanya mhanya muchiita mabasa akadai, vari kufunga kuti izvi hazvisi nyore kana kuti hazvigoneke. Ndeapi mashoko amungada kuvasiya?
Sezvinogara zvichitaurwa nevakuru vedu, asi tiri vatungamiriri vanhasi, kurudziro yangu ndeyekuti vave nekunzwisisa kuti pundutso neshanduko yenyika ino yeZimbabwe izere mumaoko avo. Ngavave nekushinga nekunzwisisa kuti ingava ivo nguva yanava Mugabe, nguva yanava Mukomo, zvinhu zvakatora ushingi nekunzwisisa kodzero dzavo kuti tinofanira kunge tichisunungura Zimbabwe. So kurudziro yangu ndeyekuti vave nekushinga nekunzwisisa kuti shanduko yeZimbabwe, pundutso yeZimbabwe, budiriro yenyika yedu yeZimbabwe riri mumaoko yedu isu vechidiki.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navaEmmanuel Sitima, vanotungamirira sangano rinomirira vadzidzi reZinasu. Ndinokutendai vateereri kunge mangai muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu Simba rangu, Simba rangu, Yesu Simba rangu, Murodi
Manero akanaka vatereri ndini tanonoka wande nechimwe zvechirongwa chedu chechitendero. Vatereri nhasi ndimi muchapeta nyaya yekuti vakadzi vakarorwa nevana vaAdam naEva vakabvepi. Ngatinzwei kubva kumutereri wekutanga.
Vawande chikamu chabata sechikristo naye marashi kamusatsva kurasa vanhu tisasanganise zvinhu zvitendero zviri zvakasiyana chimoslem nechikristo zvinhu zvakasiyana tisasanganisa mukaka wembwa nemombe chimoslem chinoti jesu kristu muprofita isi chikristo toti jesu kristu ndimwari uyezve jesu kristu waitovapo pakusikwa kwavanhu pakusikwa nyika nezvisikwa zvese jesu kristu waitovapo hino imi muri chimoslem muri satani lucifer waitova pachisika nyika nokusika adhamu achitumwa namwari vedu we musarasha vanhu chomusingazvisiya zvakadaro zvakavanzika ndezvajehovha siyai zvakadaro hakuna ngwazisa zvose zvamwari
vakuru vangu pano tinobetserana pamusoro pezvechitendero hatina chitendero chatinotuka tinoda vezvechitendero zvose kuti vapinde muchirongwa vachirondedzera zvinhu zvechitendero chavo kusanganisa vajudha vakristu vechibhudhaism nevamwe vezvechitendero zvakasiyana siyana kusanganisa avo vasina chitendero vasingabvumi kuti kuna mwari uriko pano ndepezvechitendero
ya makadi yenyu vatanonoka hwande kana tisakanganisi inini ndiri umwe muteereri westudio 7 ndiri kumosambique. Ndine pamwe pandisina kuzwisisa patsanangurwana napastor vechimoslema maererano nevanhu kuti vamwe vanhu vakaumbwa ngemadhaka akawandisa ndosaka vakazosvipa vamwewo ndo vakawanzwa jecha ndosaka vakazochena. Inini kuzwa kwandaimboita mubhaibheri kana kuti kwandinoita mubhaibheri kunonzi munhu akangoumbwa ngedhaka uri munhu umwe chete Adamu, mukadzi akazobiswa pambavhu yani yaadhamu kuveva kuti vese vamweni ava vakazoita zvekutozoberekwa havana kuumbwa ngedhaka, dhaka rakangoumba Adhamu ega. Ndo mazwiro andiringopaita, hapana kuwanda pakangonyorwa pacho, pakangonyorwa kuti Adhamu ndiye akaumbwa ngedhaka kozoduswa mbabvu yekugadzira mwanakadzi kana kuti munhukadzi. Vochitotanga kuchizobereka havo vamwe vanhu kuti vawande vari vaitoberekwa vainge vasingachaumbwi ngemadhaka ivavo.
Ndiani vandiri kuona kutembisa kusouth africa uko? Pinda nemashoko ako hama yangu.
Makadi vatanonoka wande, ini ndinonzi Steven Dinasi, ndiri pano paJoburg patembisa apa. Ndinofara nechirongwa chenyu chezvechitendere. Tikatarisa panyaya yaKaini kuti vanhu vaakazonoroora pakaenda kunyika yenodhi, vanhu vakasangana navo pakaenda kunyika yenodhi vakanga vabvepi ivo vana Kaini, Adamu naEva vari vanhu vekutanga. Tikada kutarisa Bhaibheri muna Genesis chapter 1 pavhesi ya26 tinoona kuti kune vanhu vakasikwa naMwari vakanzi naMwari ngatisike munhu nemufananidzo wedu. Mwari akavasika munhu murume nemukadzi ndokubva angovapa murayiro wekuti berekanai muwande muzadzi nyika yose sejecha regungwa. Vanhu ivavo ndo vandinofunga kuti ndivo vakazonge vakange vaparadzana vakave nenyika inonzi Nodhi vakagara kunyika yenodhi. So ndinoona sekuti kunyika yenodhi kwakazoendwa naKaini musure mekunge auraya Abel, vanhu vakatosangana navo ndo avo vakasikwa muna Genesis chapter 1 pavhesi ra26 ndo vanhu vakangonzi naMwari ngavave nemufananidzo waMwari. Mwari akavasika nemufananidzo wake vakagara kunyika iyoyo. Ndatenda hangu vatanonoka nepurogiramu yenyu, Mwari vakuitirei zvakanaka.
Vatereri, ngatichihwai kubva kumutereri wedu wekupedzisira wanhasi.
Wavanoti Prophet Muhammad chichiuyo, he wasn't from God because haatombori nei nezvekushoko raMwari. Jesu wacho vanotomuramba. Vanoti he wasn't a son of God, he was just a prophet like Muhammad, which is 100% false because Jesus Christ himself is God. NdiMwari vakazvipindura vakauya panyama. There are a lot of verses anokonfirma izvozvo. John chapter 1 verse 1 and 14. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Akawandisa mavhesi anokonfirma izvozvo. I can't mention them all, but there are a lot anokonfirma kuti Jesus Christ himself is God. John chapter 14 verse 6. Akawandisa.
Hama dzangu, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana mwine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kurondedzera, tumirai maaudio enyu ku WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku hizika disenda wa ku VOA Ndebele.